Vataura nestudio 7 vati vashandi vehurumende vanga vachida mari kuti vape vanhu zvitupa. Kunyange hazvo hurumende yakati vasina zvitupa vanofanira kuzvipiwa pachena kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Mumwe wevechidiki vaPraise Maridza vati vave nemazuva achidzoswa nekuda kwenyaya yevashandi vari kuda chioko muhomwe.
Ndinonzi Prayer Maridza. Ndinogara ku kwamucheke muno masvingo kuward 1. Ndasvika ndikavatira apa ndakapfeka zibhachira ndakapfeka rineri ndakazvifukidza nemusoro nemusoro ndakamirira kuti nditore zvitupa zvakanzi zvinokodzera kunge zvitogwa mahara. Wekutanga akanditi ndipowo $7 kuti kwanise kungochitora chitupa. Wazotora $2 yangu hana kutondidzosera, asi vazouya vechituva vakurutya vobva vandidzinga vose.
Muzvare Ellen Masaravati vashandi vepazvitupa vari kutoresa vanhu vashoma pazuva vasingapfuuri 50 vachiita kuti vazhinji vasawane zvitupa zvekuzonyoresa kuvhota.
Zvina zvindifadzi nokuti vanhu vavanotora kubva makuseni svika manheru vanoshanda vanhu 40. After lunch pari pasina kana vanhu vanonge kutozvigarira vashandi avo. Vanhu vava kutongola tripa lunch zviro takasora pano nhatasora pano ndotorera kwachivi chakasvika pakati ndotorera kwakachitora. Saka mahara achanogoshanda papi? Mahara achindowane pekuenda kwachivi. Togotora sei kuvota vhari kubva makusetata muka pakuna 5 tichiya pano kana tikapiwa zvetu vatototorotetovhota zvokati tisina tovhota sei nokuti nguva chechangokwana.
Mukuru webazi rekutoresa vanhu zvitupa mumasvingo, amai Stembeni Chitsa, varamba kutaura nestudio 7 kuti vatipewo pfungwa dzavo pane nyaya iyi. Asi vamwe vagari vanoti kunyange hazvo vechidiki vari kunetseka, vanotarisira kuti panoparurwa chirongwa cheBlitz mudunhu ravo, sangano redzeki rinenge ragadzirisa zvimhinga mupini zvose zviri kusangana nevamwe kune dzimwe nzvimbo. Muzvare Esther Chimanikire vanoti vakatomirira kunyoresa kuward kwavo vasingatarisire kunetseka.
Tirikutarisirawo kuti zeki inge yarongekawo nekuti matambudziko atiri kunzwa ari kusangana nevamwe kudzimwe nharaunda emafomu ekushayikawo kwemacommissioner of odds vange vazvigadzirisawo since iri inenge iri second phase.
Vamwe vanoti havana ruzivo rwekuti chirongwa ichi chinotanga rini munzvimbo yavo sezvo zeki isiri kushambadza kana kuisa maposta ekuzivisa vanhu. Vadzivanai Chikwanda vati havasi kufara nekugadzirira kwezeki.
Tisati ava neumbo hwakakwana kuti neevidence yakakwana kuti vari kuuya kupi nekupi nekupi masinda zvachona havasati vamashambadza. Naizvozvo zeki haina kushambadza zvakakwana information yeprogiramu iyoyo kumamedia houses anowanikwa nevanhu, ari accessible kune vanhu vakawanda munyika. Saka naizvozvo aithingi purogiramu yavo ichatanzwa nevanhu vashomashoma because a few have got knowledge yekuuya kweblitz kuti inenge iri papi nepapi. Of which knowledge nayo zvidii kuti ichauya. Pati kuti iri kuuya rini hatisi kuziva.
Zvichakadaro, chirongwa chekunyoresa kuvhota mumaward chakaparurwa musi wechipiri mumasvingo mumatunhu matatu chete anoti Chiredzi yose, Mwenezi yose nedzimwe nzvimbo dzeChivi South. Chirongwa ichi chinopera munzvimbo idzi musi wa25 Gumiguru, asi muguta remasvingo chirongwa ichi chinotanga musi wa29 Gumiguru. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandhi Maramba.